Danho iri hatingati ratorwa nekanzuro yeHarare. Idanho ratorwa nehurumende inotungamirirwa naMugabe. Nekuti vakagara vakazvitaura ivo kuti toda kubisa mavhenda. Vakatenga vapadheti vakatoti musi wa26 June mwedzi wakapera uyu. Saka apa tinongoona kuti vari kuenderera mberi nezvavakataura zveunyanya zvokuti toda kuti dhorobheni richene, asi vachiziva kutiwa vanhu ava vari mumarodhi vari kutengesa vanonzi mavhenda, kuva mumarodhi kwavo hakusi kudapa, kutambura inhamo yokushaya mabasa.
Asika vagutu, kanzuri inoti pane mutemo unoteerwa kana munhu achida kunge achipinda mubhizinesi rekutengesa iri. Zvinove ndizvo zvaakuitwa zvokuti vanhu vanyorese vopiwa pekutengesera vari.
Hongu mabhailo ariko, akagara ariko, nokuti mabhailo mitemo inoitwa nekanzuro. Asi apa tiri kuti tazosakisa kuti vana veZimbabwe vazare mumastriti vachiita vending chii? Inhamo yokushaya mabasa.
Gurukota idzvaro zvekutongwa kwematunhu vasevhi yakasukuwere vakaudzawo nepfenyuro yeZBC kuti kanzuro yeHarare iri kukundikana kushanda sezvinotarisirwa. Munoona sei mashoko aya?
Vakasukuwere tinovaziva. Muromo wavo hauzarirwi nerwizi. Ngavazive kuti Zimbabwe ine bumbiro remutemo rinonzi Constitution. Ngavazive kuti Zimbabwe pane mitemo inonzi Urban Councils Act.